Izvi zvataurwa negurukota rezveupfumi mudunhu reSverdlovsk rekuRussia vayasha Slave Yarin pamusangano waitwa nechikwata chavakauya nacho munyika nechikwata chehurumende yeZimbabwe waitwa muHarare nhasi. Vachitaura kuburikidza nemuturikiri, vaYarin vati mamiriro akaita zvematongerwo enyika kunyika kwavo ndiwo ari kukonzera kuti vatsvage nyika dzekudyidzana nadzo pasi rose.
We are working on establishing new logistics and new contacts between our countries. In fact, we witnessed that some logistics have been disrupted because of this geopolitical situation. But I assure you that we are working on it.
Gurukota rinomirira dunhu reMidlands, Valari Mavhima, vati vawirira nechikwata cheRussia ichi kuti dunhu reMidlands rinyorera nechibvumirano chekudyidzana nekushanda pamwe chete kana kuti twinning arrangement nedunhu rekuRussia reSverdlovsk iri. VaMavhima vati chikwata chekuRussia ichi chati chiri kuda kusima mari mukucherwa kwesimbi mudunhu ravo chisati chapinda mune mamwe mapazi eupfumi anosanganisirawo nyaya dzekurima, hutano, zvemigodhi nezvimwe.
Isese munoziva kuti kuMidlands kunowanikwa zviwanikwa zvakawanda zvemining, saka zvokuchera izvozvo izvondo imwe yezvimwe zvakawanda zvataona. Kwozouya zvakare nyaya dzezvipfuwo, kuti tinokwanisa kuita maagreements navo.
VaNicholas Ndevele, vanove mukuru wekambani yeZimbabwe International Trade Fair, vati kushanya kwechikwata ichi kwapa Zimbabwe mukana wekuti makambani ekuRussia auye kuzoratidza zvaanokwanisa kubatsira Zimbabwe nazvo.
Nekuti Russia haiwanzounza makambani ayo kuZETF, yeti ivo vane maplatforms avo akafanana Inoprom atinoparticipatawo. Saka apa zviri kungokudza ukama.
Asi vachipa pfungwa dzavo, mutungamiriri webato rinopikisa reDemocratic Party Dr. Uriah Zembe vatiwo,
saka senyika iri muhondo hazvizikanwi kuti chaizvo chaizvo zvainenge ichiita zvinenge zviri zvechimiro chakadzama here, kana kuti zvinoita sekuti kungoita kwokuda kusvotesa kana kuti kwokuda kuti igovhundusira nyika dzairi kurwisana nadzo iyo Russia muUkraine.
Asi nyanzvi munyaya dzezvokudyidzana kwenyika, vaLazarus Sauti vati kusimwa kuri kuda kuitwa mari neRussia muZimbabwe kunogona kupinza Zimbabwe muna taisireva nenyika dzekumavirira dzakatemera Zimbabwe zvirango, sezvo nyika idzi dzisiri kuwirirana neRussia pamusana pekurwisa kwairi kuita nyika yeUkraine.
Zimbabwe iri kuita urongwa hwekuda kuvaka ukama hwayo nenyika dzekumavirira, ukama hwakanga hwakakanganisika panguva yavaMugabe. Zvakadaro, urongwa uhu huri kukanganisika nekuda kwekusimwa kwemari ikuri kuitwa neRussia munyika ino maringe nekucherwa kweupfumi. Izvi zviri kuita kuti nyika dzekumavirira dzione sekunge Zimbabwe iri kufarira zviri kuitwa nenyika yeRussia kuhondo yayo neUkraine.
Asi zvimwe zvibvumirano zvakamboitwa neZimbabwe nemakambani ekuRussia hazvina kubudirira mushure mekusawirirana. Semuenzaniso, kambani ekuRussia inonzi VI Holdings yaimbenge yati ichaunza mabhiriyoni matatu kana kuti 3 billion kuburikidza nemugodhi weplatinum weGrand Dyke yakazobuda munyika pasina chabuda muna 2022. Chibvumirano ichi chainge chanyoreranwa muna 2014. Hapana chikonzero chakati tsvikiti chakapiwa kuti sei yakabuda munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.